Gore rino vanhu vazhinji vakakohwa. Saka naizvozvo hatisi kuzopa mapiro ataita makore maviri adarika. Munoziva kuti makore maviri adarika ayo kwakanga kuine drought, asi zvakare taive nevanhu vakatakatisirwa mbeu dzavo nepamusana pecyclone idai. Saka makore maviri apfuura ayo akanga akaoma kuvanhu vazhinji. Naizvo gore rino iri ratabva iri 2020-2021 mvura yakanaya zvakanaka, nzvimbo zhinji dzikakohwa. Asi even zvakadaro pane vanhu vatinoramba tichipa rubatsiro rwechikafu.
Ndevapi ava muri kuramba muchipa rubatsiro?
Vanhu ava vakaita sevanhu vakwegura vanenge vasina vamwe vanovashandira padzimba dzavo. Pane vanhu vane chronic disease nepamusana pezvozvo vanenge vasisakwanise kusevenza. Tinotarisa zvinhu zvakaita sana HIV AIDS, zvinhu zvakaita sana diabetes, zvinhu zvakaita sezvirwere zvemoyo, vana cancer, zvinoita kuti vanhu vasakwanisa kuzvisevenzera. Saka tinotarisa ivavo. Tinotarisa zvakare vanhu vanorarama neurema zvakare vasingakwanisi kuzvibatsira. Then totarisawo vana vaya vakaita nherera vari vulnerable, machild headed household, ivavo tinoramba tichipa. Kwozoti nyangwe kwakanaya asi kune dzimura nepamusana pekuwandisa kwemvura. Then kune mamwe mawazi ekuti mwaka nemwaka nemwaka kunogara kusinganayi mvura yakawanda. Saka nzvimbo dzakaita seidzodzo tichadzibatsira zvakare neiyaya yatinoti Food Deficit Mitigation Program.
Chinotanga rini chirongwa ichi?
Iyoyo tiri kutanga muna Oktobha iyoyu. Tanga takatarisana nekutarisa kuona kuti vanhu vari kushayiwa chaivo chaivo ndevapi. Saka vanhu ivavo vanga vachinyogwa nguva yadarika iyi. Tatove ne 2-3 months tichiita inonzi retargeting yevanhu ivavo. Saka kubva muna Oktobha tinenge takubatsira patinoona kuti apa hapana kunge pakamira zvakanaka. Tichatanga nevanhu vashoma. Kune vamwe vakakohwa asi hazvizovasvitsi kumwaka unotevera. Saka patinosvika painonzi peak hunger period yemuna January to March tinenge tatiwedzerei vanhu vatiri kutambirisa. But manhamba edu gore rino haazombofanani nemanhamba emwaka miviri yadarika nepamusana pekuti apo takanga tine drought yaikavha nyika yose.
Asi tiri kunzwawo kavamwe vanopikisa vakaita seMDC Alliance vana vachamisa, vane vamwe vari kuti urombo unenge watonyanyisa munyika umu, vachitarisa zviri kubvawo kune mamagwaro eWorld Bank kuti vanhu vakawanda vari kuda rubatsiro. Zviri kufamba sei?
Hatitarisi zvinonyogwa nevanobva kure nevanobva kunze. Isu tine process yedu yatinoita munyika yatinoti vulnerability assessment process inonzi ZIMVAC. Inotarisa mumadhorobha, inotarisa kumaruwa. Saka izvo zvinotaugwa nevanotarisa zvinobva kunze hatigoni kusevenza nazvo. Magwaro eZIMVAC, urban assessment pamwe chete nerural assessment aripo, ndo manhamba atinosevenza nawo. Even vatinosevenza navo World Food Program vanove vebazi reUnited Nations naivowo vari kutaura kuti gore rino chikafu chakawanika kudarika mwaka miviri yadarika.